tinoziva kuti mota pro chinhu chakakosha pakusarudzana nhengo dzenesimba sepati. Saka pakaita kupokana nekupikisana panyaya yevoters roll, asi pakagara pane dambudziko rokuti vanhu vaitonzi havasi kukwanisa kuenda kucongress nekuti pane mari dzakaburitswa muakaunti navamonzora mabasa achishayikwa, madzidzi mabasa isipo. Saka vakazokutozobatsirwa kwavaikaitwa nezanu pf vakatoratidza kuti congress kwairi kunanga hakuna kunaka. Saka bongozozo riri kuitika mumdct rinoratidza kuti yagara isiri pati. Hapana zvinhu zvemdc zvingaitika kunze kwemumdct alliance. Saka zvese zvaingotaurwa kuti zvinhu zvisina maturo zvinangovhiringa mdc alliance zvakubuda pachena, nokuti kana muchitadza kugadzira voters roll imi muri pati yakarongeka zvinoratidza kuti hamagara hamusiri pati, pane zvinango zvamunazvo. Saka zvinishamisi tanonoka kuti panga pane bongozozo nechokwe chasina kumira mushe.
Asiwo amai kupe vanoti vanoramba kuti vari kushandiswa nezanu pf kana kuti vanobatsirwa nezanu pf.
Kana vasingabatsirwe nezanu pf pese pasina kumboitwa nezanu pf ndo patadziwa. Mari vakapiwa nezanu pf yanzi yakatsakatika. Vanga vaifanga kuti vange vachitakura vanhu vavo vakazobatsirwa nezupo yezanu pf. Iko zvino voters roll yakaiti manya mabiri nerongo vari kuzviita dinya yaitwa nezanu pf zvaite zvatobudirira. Saka kana vachiti wavasi nezanu pf kose vari kutadza, kana vachiti vari kusimudzira legacy yamorgan tsvangira, haipana congress yamorgan tsvangira yakatadza. Hunde vainetsana kumabyelection nemaprovincial elections akagara zviriko, asi congress yachaiyo from the peoples congress in 1998 hapana chinhu chakambotadzika. Saka kuzoratidza kuti structural district yacho irimo mumdct inoratidza kuti its a fallacy, haisi party chaiyo chaiyo. Asi tanonokanisa ndaenda hamuberi kuti kurohwa kwaita mai kupa hazvina kunaka vakomana. Tabuda muvhiki rejenda based evidence reactivism madzimai harohwi hazvina kunaka.
Aiwa, izvi zvinonzwika, hatitarisire zvinhu zvakaita saizvozvo kuvanhu vanoda kuti bato ravo ritungamirire nyika. Izvo hazvisi zvinhu zvatambira. Chimwe chandanichida kubvunza ndechekuti mai kupe vanonzi vadzinga vamunzora mubato vanokwanisa kuda here, chii chichaitika apa?
Aiwa, vakwanisi kuvadzinga nokuti panguva yamunoenda kucongress matoenzana matova mapresidential candidates nese. Saka hazvigone kuti outside the extraordinary outside the NEC meeting kana executive committee meeting kana standing committee kuti ukwanise kudzinga munhu uri acting president. So kana matongopinda munguva yesarudzo tanonoka matoenzana nezvemasimbeni. Chepiri ndechekuti ivo vanga vari mai kupe vanga vari acting president. Saka havangashandisi presidential power kudzinga, dini vanga vane chigumbu nezvakaitika munyaya dzemari vaide vakatoreisa iri police case vasati vaenda kucongress chiredzwa muningi mustanding committee. Saka zvavaita hazvina value kumutemo, havakwanisi kudzinga secretary general nokuti secretary general akasarudzwa ma-2014 structures. Saka apo havazvikwanisi.
Saka sekuona kwenyu imimi munoti chii chichaitika mubato iri?
Right, chaitika ndezvekuti hakuna congress inoitwa kairi, inenge isisiri congress ya. Saka technically this whole process ngaitongoitwa dissolved. Vamwe vanga vachitiwo mai kupe vanga vachida kuti isabudirira nokuti vanga vachida kuti varevete status quo. But iko zvino tingangoti hamusisina muleadership mdct vanogona kutogara pasi perhaps voita dzimwe 14 days dzekuannounce another extraordinary meeting. But sokuona kwangu ini ndokunga zvatotadzika, asi toziva kuti vachaedza kugadzirisa vachiti taakudzokera kucongress kana tava nemavoters rolls manual.